This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, ndira 10, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwekubatanidza vana veZimbabwe mugore rino ra 2016. Kanzuro yeguta reHarare yoronga kuvandudza dzimba dzinogara vazhinji dzematapi hostels mudziri mumusha weMbare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vano urongwa hwekuumba National Crisis Committee, iyo vanoti ichange ichitungamira mafambisirwo emabasa. Gore rapera mapata anopikisa, vashandi vedzisvondo pamwe nevadzidzi vakabatana pamwe chete vakaumba sangano iri. Tabata vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform, Bishop Anselmo Magaya, kuti tinzwe zvizhinji.
Tinorangira kuti musi wa18 chano chopedzisira tati tavhara takalonja inonzi Zimbabwe National Agreement Platform yakauya vanhu vakasiyana-siyana. Saka nokuda kwechikonzo chokuti vanhu vaenda kumazororo, hapana zvakawanda zvatakazoita. Saka zvatakuchita iko zvino, vanhu vaakudzokedzana, takuda kuchitanga kuita kuparura urongwa hwakasiyana-siyana hunenge huri nationwide, kuitira kuti vanhu vakawanda vatoda kuti vaitwe rallied around maprograms eadvocacy munharaunda dzakasiyana-siyana vachitanga kubatwa. Saka tiri kuronga strategic planning netechnical team yedu next week tozokonvina maprincipals emainstitutions ese atakanga takoka palaunch apa kuti tichiconstituta manje yatingati National Crisis Committee.
Zvinangwa zvekomiti zvinenge zviri zvei, Bishop Magaya?
Zvinangwa zvekomiti ne terms of reference kupa policy direction kuZINAP, ndo yatingati inenge iri sort of board rinenge richirana nokuapruva maprograms anenge achiitwa nokuimplementwa nemasubcommittees atinenge tichizoseta. But broadly kupa gwara reurongwa hwatakatanga ihwo.
Vazhinji vari kufunga kuti urongwa hwenyu ndehwezvematongerwo enyika. Mungajekesa here kuti huri kushanda sei?
Zvematongerwo enyika icluster handitika chikamu chenyaya izvi, nokuti nyaya yatinayo muZimbabwe haingori nyaya yezvematongerwo enyika. Asiwo munozoona kuti hazvibviri kuti nyaya yacho ipafanurwe kubva mune zvematongerwo enyika. For example, nyaya yakaitika kuchitungiza inyaya ine chokuita nekufambwa kwemugwagwa nemakombi nemari. Inyaya yokuti macommuters association yavo vanokwanisa kutouyawo muZINAP imomo. Asiwo zvakare ine chokuita nemapolicies evatongi. Saka ine masectors akasiyana-siyana, matrusts akasiyana-siyana. Tine bandiko remapolitical parties, tine bandiko remagweta nevamwe vemacivil society, tine bandiko relabor ZCTU, disability sector irimo, madzimai nevechidiki varimo zvekare. Saka it's very, very broad. asi kuti manje haugoni kupasanura nyaya tiri kutaura nezvayo kumatongo enyika.
Vanga vari vari kutungamira urongwa hwekushanda pamwe hweZimbabwe National Agreement Platform, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Kanzuri yeguta raHarare inoti ine urongwa hwekugadzurudza dzimba dzinogara vanhu vakawanda dzematapi hostels dziri mumusha wembare, idzo dzinonzi nevakawanda hadzichakodzeri kunge dzichigarwa nevanhu. Kanzura Peter Moyo vanomirira Southerton vanoti kanzuru yavo yakawana vekunze vekuda kubatana navo mukuita basa iri, uye vanoona richirerutsa magariro emhuri dziri kugara mudzimba idzi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ya ito kwadi kanzuri inoda kuti vanhu vomumbare vagare zvakanaka. Urongwa ihwohwo hwakanga huripo chero patemu yedu yapfuura. Muchatondera kuti Bill Gates akauya achida kuvavakira asi vakaramba, achida kuti avagadzirire avarenovhetere pavari kugara vagare pakanaka. Vakaramba vakati hatidi, asi iye zvino taona kuti hazvingarambi zvichitimisa kuti tiite basa iroro. Rinotofanirwa kuti tiite, taita maconsultations neministry kuti izvi ndo zvatinofanirwa kuti tiite. Hatipuzi esachi, tinoda kungoti tirenovhete vawane kugara zvakanaka. Tichavaka vanhu ivavo ndo vanongogara ipapo, hakuna unonzi uchaza kana dzawandisawo vamwewo vanenge vari kunze vanozopindawo.
Saka iyo nguva yamunenge muchirenovheta iyi, ivo vari kugara mumahosteri iyaya vanenge vachiita sei, kanzela munhu?
Tichaona kuti tingavaita sei. Urongwa hwedu hwahuriko hwekuti tinofanira takavaisira zvinhu zviri temporary pavanenge vachigara. Panenge pane mafacilities anodiwa akafanana nematoilets nokuvo kutiwo vagezi vachibikira mhuri dzavo, koko tichigadzira vodzokera zvavo ikoko. Then panee pachida kuti tivate pane mamwe maground maopen spaces aripo, tovaka vaya vaya vanga vachigara mune zvimwe zvatinoda kukanya, tovabvisa opinya kudzimba dzakanaka zvatinenge tavaka.
Tinoona kuti magariro akaita vanhu mumahosteri imomo kuburikidzawo nemashoko atinonzwa pamwe nemavhidhiyo atinoona haasi ekuti vanhu vangagara zvine utano. Kanzuri iri kutorawo matanho api?
Ndizvo zviri kutoitika zvechokwadi. Saka tati isusu toda kuti tigadzire vanhu vagare zvakanaka, kana pachifanira kugara mhuri mbiri kana nhatu vovasaizvozvo.
Tinoona kuti imi mune urongwa hwekugadzurudzawo, asi kanzuri iri kuchema kuti haina mari. Mane homwe here yekuita basa iri?
Tine vanhu vanoda kutibatsira vanobva kunze, vanoda kuti vavakire vanhu. So iko zvino izvi tine vanhu vechitsvaira vakati vanokwanisa kuti vaite izvozvo. Saka isusu kanzuru tinenge tichizoona kuti ivowo tinozovakombazeta sei pabasa ravanoita. Saka ndo urongwa hwatinenge tiinawo.
Vanga vari kanzura Peter Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Ishe Nembire vekudunhu reMount Darwin kumashanaland central vaClemens Nembire vanoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, varimi vanofanirwa kuchidyara mbesa dzinokasika kuibva munguva inopfupi yasara. Ishe Nembire vanoti kunyange hazvo matunhu akawanda emunyika atove pakati penzara, dunhu ravo harisati ratarisana nedambudziko rekushayiwa chikafu. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Imwewo minda yakangochekwa mitete yakasiyiwa yakadaro haina kudyarwa. Ndinotarisira kuti yakadzoka, vanhu vakakwanisa kudyara mbeu yemwaka mipfupi, nokuti pasi hapasati patonhora zvakanyanya pachiri kupisa. Pachinyakare chedu tinogona kuita zvakanaka, vanhu vakadyara rukweza, nhinga, nyimo nembeu yedu yeaizi amukadzi usaende kare, zvinogona kutibatsira. Idzi dzaako dzokuuchita dzine mazuva anenge akati wandei, idzodzo dzinotinetsera jonga.
Ko, nzara yakamirawo sei mudunhu menyu, Ishe Nembire?
Kusati kwaita jemane wadya vajonga, vanhu vari kuguta. Asi nyaya yenzara ka inongotarisirwa vajonga kuti vanhu vanganofanira kugara vakagadzirira. Pari zvino ndinganyete kuti mudunhu yamambo Nembire mune nzara. Tingatotya regore rinorata bata here asi kutishushura kuchirimo
avanga vari Shenembire va Clemens Nembire vari parunare vari ku Mount Darwin mudunhu re Mashonaland and Central.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa negurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao. Nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi inyaya yechirongwa cheNational Youth Service. Mumavhiki apfuura vaZhuwao vakazivisa kuti chirongwa ichi chave kuzoparurwa zvakare nehurumende. Asi vamwe vanhu munyika vanoti havasi kufara nechirongwa ichi vachiti vechidiki vanobva kumakoreji eNational Youth Service ava vari kushandiswa nebato reZANU-PF mukuvhiringidza vanopikisa bato iri. Iyi ndiyo mumwe mubvunzo yatiri kukurukura nezvayo muhurukuro yedu navaZhuwao. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaZhuwao. Honorable Zhuwao, mazuva apfuura aya gore rakunopera iro ra2015 makataura chirongwa chekuti muruda kumutsiridza National Youth Service. Mungajekese kuti zviri kufamba sei tichienda mberi?
Tichamutsiridza chirongwa cheNational Youth Service kuti tikwanisove nevechidiki vane vanoziva zvavakanangana nazvo, vanokwanisa kunge vachizvibatsira muupenyu hwavo.
Ko, nyaya yemarika yakamboita kuti chirongwa ichimbosendekwe yaakuwanikwa here mari yacho yekuchiparura?
Aiwa, regedzai apo, ndobvonotsvaga-tsvaga. Ndichandoti kutsvage-tsvagei, ndichaiwana chete.
Ko, vamwe vanga vachigunun'una kuti vechidiki ava vanenge vanozoshandiswa nebato rimwe chete chete reZANU-PF vasingaite zvekusimudzira nyika?
Vanenge vachirota ava minoti vanenge vachigara munyika ipi. Asi kana mukatarisa sarudzo yatakaita gore ra2013, takaita sarudzo iroro mine runyararo rwakanaka chaizvo. National Youth Service ine urongwa hwekuumba runyararo. Saka tikagoita sei nevanenge vasingazive kuti pfungwa dzavo dzakamira sei?
Vamwewo vari kuchema-chema kuti vamwe vechidiki vakapedza iyo National Youth Service havana zvavari kuita. Muri kuitawo sei imimi kuti munge muchivabatsirawo?
Ndo zvatiri kuti tironge navo kuti tibatsirane navo kuti vakwanise kunge vachiwana mabasa avanoita kunharaunda dzavanenge vari. Tine yatiri kuti National Economic Empowerment Strategy inenge ichishanda navo pamaprogramu akafanana nemaprogramu ekuti vachidiki vavake Zimbabwe, vechidiki vagadzire zvenyaya yechikafu muZimbabwe nekuti vechidiki vadzivirire Zimbabwe. Youth Build Zimbabwe, Youth Secure Zimbabwe and Youth Feed Zimbabwe programs.
Saka zvamunenge makuita zvamuinazvo mupfungwa dzenyu kuri kuti mari yawanika zvinenge zvakasiyana sei nezvanga zvichiitwa kare pachirongwa cheNational Youth Service?
Chekutanga, tinenge taakuti chirongwa ichocho chienderere mberi chakasimba. Chechipiri, tinenge taakuti pane vechidiki vanenge vadzidziswa tiri kuda kuti vapinde mumaruwa vashande nevabereki kugadziridza zvinenge zvichidiwa kuti zvigadziridzwe imomo.
Asi tichitarisa kuti muite chirongwa chakadai mungade mari yakawanda zvakadii?
Ya, tichiri kumbozvigadziridza izvozvo, tichazokuudzai kana tapedza kurongwa wacho.
Iwo vechidikiwo vari kuchema-chema, Honorable Zhuwao, kuti ndoo vakawanda muZimbabwe umu, asi mikana inenge ichiti netsei kuti vange vachipindawo mune zvimwe zvigaro. Muri kuitawo sei imimi kuti muvakurudzire kuti vaonewo zvigaro zvakati wandei, mungava muhurumende kana mune mamwewo mabasa?
Tinenge tauda kuti chekutanga tine chida kuti titende mapato akaita seZANU-PF ekuti ane chikamu chakanangana nevechidiki. Tokurudzirwa vamwe vaya vanenge vachidawo kuita mapato avo kuti agavaitewo payouth wing kuti vanatsoona kuti vanotarisirawo vechidiki. Asi ndo zvimwe zvatinoona kuti zviri kuitika izvozvo. Neurongwa zvakare weZimbabwe Youth Council nezvimwe zvakadaro.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Honorable Zhuwao nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisi matambo. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing tinoimba kuti vechidiki varikuwana cheuviri kubva mudzidziso dzavanowana pachirongwa chako. Kambo nzara kubva kuna Victor Kunonga katisvitsa kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vane urongwa hwekuumba National Crisis Committee iyo ichange ichiona nezvekufambiswa kwebasa. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuvandudza dzimba dzinogara vazhinji dzematapi hostels dziri mumusha weMbare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina. Mabhlasi muhlanganya uye.